Munyika dzose pasi rose kune mutemo wakafanana nepresidential powers yomuno. Zvinogona kupuwa mazita akasiyana. Ndofunga vanhu vazhinji vakahwa pakapinda vaJoe Biden president kuAmerica kuchii vari kunosaina anoima executive orders. Ndozvazvinoreva izvozvi. VokuAmerica vanodoti paanopinda paya unonosaina anosvika chero 20 musi wokutanga. Nokuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuti zvigadzirisiwe nokukurumidza.
Asi kana vamwe vanoti ndobasa kare paramende vachinyoka.
Vanhu vazhinji havazivi kuti kuparamendi tichida kupasisa mutemo. Zvinonzi zvinotanga zvamboinda muvanhu tichiita consultation tichivabvunza. Koita mazuva 90, kunofanira mazuva 90 imwe mitemo inonzi mazuva 90 isati yasvika pakuti yasvika pedo nokusainiwa naPresident. Saka zvimwe zvinhu pamwe zvinenge zvichida kuitwa nechimbi chimbi. Zvinhu zvakaita saizvozvo ndozvinozoda mapresidential powers. Saka kana zvashandisiwa mapresidential powers aya, hazvirevi kuti munhu wose usingaafariri unobvumirwa kuenda kukoti unosvika unoti handiafariri zvaitika izvi, handiafariri zvonzi haisaka zvasingafaniri kuitika. Chazvinoreva ndechokuti kana mukava vanhu vachitoda kuenda kukoti, nyaya ndakambotaura pano, ndakambotaura pano pachirongwa chino, kuti vanhu vari kungochinja political arena, ground repolitics, vachiribisa kuparliament, vachiribisa kumaelections, vachinoripinza mukoti.
Mungatsanangura zvizere here?
Nyaya dzamunova kuchidzapinda mukoti idzi dziri kungopinzwa nokuti vanhu vari kuda kuchinja political arena, kuti chimurenga chepolitics chomuno muZimbabwe chiitibwe mumakoti, kuitira kuti vanovafarira vavone kuti ya kuri kugwiwa. Dai vaida kuchinja mapresidential powers kuparliament variko, ndoko vanofanira kuenda vonotaura ikoko kuti hai, iyi mitemo iyi hasi zvatakapasisa muno zvaitiwa naPresident uyu.